This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa muzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anhasi, musi wesvondo kubvumbi 13, 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichitiye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarimi vechichena reCommercial Farmers Union rinoti riri kukurudzira nhaurirano pakati pehurumende nevarimi vashoma vechichena vasara munyika mukutsvaga nzira dzekusimudzira nyaya dzekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revarimi vechichena reCommercial Farmers Union rinoti yave nguva yekuti hurumende nevarimi vechichena vashoma vasara vachiri munyika varase makakava avo vogara pasi kuti vatsvage nzira dzekumutsiridza nyaya dzekurima munyika kuitira kuti Zimbabwe idzoke payaive nguva yakawana nyika kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wesangano iri vaCharles Tufts vanoti Zimbabwe haingarambi ichitenga chibage kubva kunze kwenyika iyo ine minda yakawanda iri kurarira. Zimbabwe yaimbozivikanwa neunyanzvi hwayo hwekurima mumakore ayakawana kuzvitonga kuzere, asi zvose izvi zvakaenda mudondo pakazoparurwa chirongwa chekuendesa ivhu kuvatema. Vatafusi vanoti yave nguva yekuti vanhu vachisiyana nenyaya yekuramba vachichema nekuendeswa kweivhu kuvatema vochitarisa zvemberi.
The time for emotional engagement has passed. What we need to do now is sit down as all stakeholders in a country and say, right, as Zimbabweans, let's fix this thing. We do not have to continue along this line. We just don't. And the status quo can be improved upon from this point. There's no finger pointing. Let's just fix it. Let's get this thing up and running and let's move forward. The agriculture sector here continues to underperform. It's performing way below its potential. And the reason for that is that the issues of property rights and security of investment have still not been resolved.
Munyori wezvekurima mudare remakurukota reMDCT kana kuti Shadow Cabinet vaSamuel Sipepankomo vanoti vanowirirana nepfungwa yavatafusi iye.
Ndinofunga kuti hondo dzese dzinorwiwa dzinogumisira vanhu vagara pasi vachitaurirana. Even yedu hondo yesimurenga yakarwira muZimbabwe takagumisira tagara pasi kuLancaster House and all other maconferences akaitika. So ndiri kuwirirana nekuti dai takanganwa nokuti kwanga kwaita land reform kana kuti kutorwa kweminda kuvachena kuchipiwa vanhu vatema. Totanga kutaurirana kuti hongu zvakaitika zvakafura, chii chingaitwe kuti tishande pamachete semaZimbabweans, black, white, green, yellow, vese maZimbabweans, kuti nyika yedu ibudirire, tive nechikafu chakakwana tachinokwanisawo futi kuti titengesere dzimwe nyika. Iyoyo ifungwa yakanaka. Zvandinotarisira chete ndezvokuti vamade vari ivo vanotungamirira side rehurumende yeagriculture varege kuomesa musoro, vaterere vanzwe kuti vanhu ava vanodei, tione kuti hazvingaitiki here kuti tishande navo pamwe chete.
Imi muri mukomiti yezvekurima mudare reparamende, munotarisira here kuti mungasimudza nyaya iyo yekuti varimi ava nehurumende vagarisane pasi vatange kutsvaga nzira dzekuti vashande pamwe chete?
Hongu, ndine nzira mbiri yokuiraise ndingairaise kukomiti yangu ndingairaisewo futi nemotion yandinayo inini kuparamende yefood shortage nokuti ndinoti ngakusetwa komiti itaita kuti iongorore kuti ngenyi tichigara tichiva nenzara munyika so ndinoona kuti ndichawedzera ndikumbira ichocho kuti haiwa ngavapiwe mukana wekuti vagare pasi nehurumende kutaure vanhu
Vanga vari munyori wezvekurima mushadow cabinet yeMDCT vaSamuel Sipepankomo vari parunare muHarare. Studio 7 yatadza kubata gurukota rezvekurima vaJoseph Made kuti tinzwe kudivi rehurumende panyaya iyi. Masangano akazvimirira anoti acharamba achisunda paramende iyo nevadare vezanupf vakawanda kuti pasave nechikiribede mukupasiswa kwebhiri rezvesarudzo pasina kuiswa upfungwa dzeveruzhinji. Masangano aya anoti bhiri iri iro riri kuda kuti mitemo inechekuita nesarudzo yevandudzwe harisi kufambirana nebumbiro remitemo yenyika uye pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuitira kuti nyaya dzesarudzo munyika dzigadziriswe. Gatinzwei urukuru yaitwa naSandra Nyaira weStudio 7 nemukuru weElection Resource Center watawanda chimini.
Chatati tichityira isu nemaboka akasiyana siyana takasangana nawo ndechekuti bill iri reelectoral amendment rakamhanyiswa zvatisati tamboona zvichiitika kuSenate. Kuchimbidzwa kuti ringe richitoiswa kuti unge vato vamutemo apa pasati papuwa mukana yekuti ruzhinji rweZimbabwe uyewo vanobata nenyaya dzesarudzo vapuwe mukana wekupindirawo vachitaurawo zvavanofungidzira kuti zvinofanira kunge zvirimo mumutemo uyu so takaenda kuparliament tichinokumbirisa parliament kuti risati mhanyise bhili iroro so chichemo chedu ndechekuti aiwa dai vapawo mukana wekuti veruzhinji rweZimbabwe vapuwe mvumo sezvakatarwa mubumbiro idzva kuti chese chinoenda kuparliament chinofanira kunge chichipirwa kune vanhu tisati chaiiswa semutemo kuti vato vanhu vange vachichiongororawo tiwane mukana iwowo wekuti mutemo uyu wemaelections unge uri mutemo unenge wakaongororwa neruzhinji rwevanhu muzimbabwe
saka zvamuri kuita imimi muri kuona zvichigashirwa here nedare reparamende kuti vange vachikupai mukana iwoyo
bumbiro idzva constitution inotaura pachena kuti zvese zvinoitika muparliament panyaya dzemitemo zvinhu zvinofanira kunge zvichipa vanhu vacitizens mukana wekupindirawo vachiongorora kuti chii chiri kuitika saka tine fungiro yekuti aiwa parliament yatinayo iyi inofanira kunge iri parliament inotora basa ravakapuwa neconstitution yekuchengetedza constitution iyoyo saka tiri kuvaona vaine mukana wekuteerera zvatiri kutaura nokuti zvatiri kutaura hazvisi zvedu chete ndozvakatarwa mubumbiro idzva
avo vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda chimini vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Nechido chekuona kuti madzimai ekumaruwa awaniswawo here mukana wekuwana mapiritsi eantiretroviral nezvimwe zvinovabatsira, sangano reWomen and AIDS Support Network riri kushandira kumaruwa ekwaChirumhanzu kuMidlands nenharaunda dzakapoteredza vachifamba vachibatsira madzimai nemishonga. Mukuru wesangano reWomen and AIDS Support Network amai Mary Sanders vaudza Studio 7 kuti basa riri kubatwa nesangano ravo riri kuponesa nekusimudzira zvakanyanya upenyu hwemadzimai kumaruwa. Gatinzwei hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Zvirongwa zvedu zveWomen and AIDS Support Network mazuva ano zvakanangana nemadzimai nevasikana. Takanangana nenyaya dzekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana kusara kupa maARVs. Saka tinangana nenzvimbo yakaita sekwaChirumhanzu uko tinoenda kunzvimbo ina nemobile clinic yedu tichirapa madzimai nevatsikana. Tinozviita takabatana neveministri yehealth veutano nokuti isusu tinotora manesi anenge ari munzvimbo imomo kuitira kuti pave nekaukama kanovakaka nyangwe dai tisisipo vaya vanosara vachionana nevarwere vatinenge tarapa.
Mungati madzimai ari kutambira sei zvirongwa zvenyu izvi?
Vanozvifarira zvakanyanya. Tine chimwe chirongwa chatiri kushanda nemadzimai nevasikana vanorarama vane hurema. Chirongwa ichi ndechekuti titarisane nenyaya dzavo dzekubereka uye kukura nekunzwisisa kuti miviri yavo vanofanira kuiteerera vakaita sei.
munoona rubatsiro rwakadini kubva kune masangano akaita se National AIDS Council uye kana kune hurumende chaiko muchipinda mukati memaruwa memunenge muchishanda nemadzimai
rubatsiro rwatinowana kune ve National AIDS Council ndovanocoordinate maprogram atinoita saka tinowana rubatsiro rwacho pacoordination ipapo sezvandataura kuti vebazi rezveutano ndiko kwatinowana varatu vanobuda nesu kundorapa vanhu ivava vatinotochema ndevaya vanenge vachiputa mari dzaakuenda dzichiita shoma especially dzinenge dzakatarisana nemabasa emadzimai nevasikana
vanga vari mukuru weWomen and AIDS Support Network amai Mary Sanders vari parunare muHarare naSandra Nyara weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisa kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yashika nguye kuti tichienda kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kanawo kunze kwenyika.
Tinokutambira ini mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Blessing Vava avo vaimbova musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU uye vachiongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika. Muchirongwa chedu chanhasi tuda kutarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere kwakaita Zimbabwe kana kuti independence musi wa 18 kubvumbi. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vavava.
Tinotenda vaZulu makadii mhuri yeZimbabwe.
Aiwa, tinotenda kuti vose vari nani zvavo. Vavava, ndotanga nekuti ngatitariseiwo iro zuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kana kuti reindependence. Mungati rakakosha zvakadii kuvana veZimbabwe?
Tikatarisa kuzvitonga kuzere kwatakawana mugore ra1980, tinoona kuti zuva rakanaka zvikuru. Nekuti izuva rakaita kuti vane veZimbabwe tione rusununguko, izuva rakapedza udzvanyiriri waiitwa nehurumende yatingomana yaIan Smith yanga iri hurumende risarira ganda. Tinoonazve kuti zuva iri reindependence rakakosha pakuti vane vechitema isu vane veZimbabwe maZimbabwe takazowanawo kuzvitonga kuzere, tikakwanisawo kuzvitongawo, tikakwanisawo kuranawo andingati hurumende kana andingati government, tikakwanisawozve kuti tive tinotaura zvatinofanirwa kuita isu sevanhu vatema tawana kusunga kuzere. Nekuti nguva yekudzvanyiriri, nguva yecolonialism yanga isiri nguva yakanaka, nekuti isu vanhu vatema taisakwanisa kuenda kuzvikorowo zvekuti tidzidzewo zvakanaka, tanga tisina land, tanga tisinawozve access kuti tiwane nyaya dzeutano dzehealth. Zvanga zvingoita kuvarungu ndovaiwana muzvanga zvakanaka, uyezve nyika yedu yanga yakapambwa kuma1890, saka yanga iri nguva yekuti isu vanhu vatema tanga tisina kuzvitonga kuzere taidzvanyirwa zvakasimba zvikuru nevarungu.
Tawana kuzvitonga kuzere vavhavha tichitarisawo kudivi revechidiki, mungati zvii zvakwanisa kuitwa nehurumende kubva muna 1980 kusvika pari zvino kuonawo kuti vechidiki vagara zvakanaka, muchiwedzera pane zvimwe zvamama taura?
Tichitarisa nyaya yedu yeindependence, tinoona kuti isu sevechidiki takangokwanisa kungowanawo zvatingati anga ari mabenefits mashomanene akangoitwa patakatora independence. Kana muchirangarira nyaya yakanzi free education for all yakangoitika kwenguva diki diki, asi tikatarisai kuzvino isu vechidiki hurumende yatadza kutarisa nyaya yeeducation kunyanya kune vechidiki. Nekuti mukatarisa kuti munoona kuti panga pane magrants ataita ipiwa kumastudents aya, izvezvizvi magrants aya achapiwi. Nyaya dzeeducation kana nyaya dzekuenda kuchikoro dzava avo chete vanokwanisa kuwana mari. Kana usina mari haukwanisi kuenda kuchikoro. Pane nyaya dzemabasa, maindastry akavhara kuenda kuilovhi, hapana kana usi hauchaona uchipupuma kubva kumafektari kumaindastry. Nekuti tatadza kuramba takasasina our industries, maindastry edu hachafunctioni zvakanaka, mabasa hakuna, vechidikiwo vawirwa nedambudziko futi rechirwere cheHIV, havasi kuenda kuzvikoro nezvimwe zvakadaro.
Asika hurumende iri kuti iri kuisawo zvimwe zvirongwa zvekubatsira vadiki zvakafanana nekuendesa hupfumi kuvatema. Munoti kudii nazvo izvi?
Aiwa, hurumende ZANU-PF iri kuita ndingati manyepo, nekuti mukananyatsotarisa programu yavo yavari kutaura yekuendesa hupfumi kuvatema uye hupfumi kune vechidiki, ngatitarisei nyekurera okondla. Kurera okondla yanga hwanga huri hurongwa hwaifanirwa kubatsira kuti vane tarenda rekuita mabhizimusi vachikwanisawo kuzviriritirawo masmall to medium maenterprises indigenization. But tikaona kuti kupiwa kwaita mari dzacho, waitanga watarisa kuti une kadhi here rezanupf. Kana unga usina kadhi rezanupf, waisakwanisa kuti wane mari iyoyo. Uyezve kune vamwe vechidiki vaitambura, waitanga wanzi kuti waapply mari idzodzo aida yatinoti koletara, wobvunza kuti une emba here, une motokari here. Asi tikatarisa vechidiki vazhinji havakwanisi kuti vawane izvozvo. Uyezve tinoonazve kuti vechidiki vakawanda hapana vechidiki vari kuona lendi iko zvino izvo. Lendi yatinayo iri muZimbabwe ivhu ratinaro ririkuwanikwa kana uri kuZANU-PF. Asi kana uri wechidiki wochora kuZANU-PF, kana usina mari haukwanisi kuti wane mimba.
Aiwa, tinokutendai vavhavha nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda vaZulu, tinotenda mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kuna mukoma Blessing Vava ava vaimbova musangano revadzidzi reZinasu. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisangane zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemana yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu svondo rinouya, musi wa18 kubvumbi. Studio 7 iri kuda kunzwa pfungwa dzenyu nezvezuva iri. Rinorevei kwamuri? Tumirai nhamba dzenyu dzenhare kuti tigokufonerai. Nhamba dzedu dzenhare dzinoti 202-577-5835. Nhamba dzedu zvakare 001-202-577-5835. Munokwanisawo kutinyorera zvamunofunga paFacebook, WhatsApp kana kutitumira tsambambozha pastudio 7@voanews.com. Chirongwa chekutepfenyura pfungwa dzenyu chinotanga nemuvhuro. Musasaririre, tumirai mafungiro enyu kuti mugofonerwa. Makorokoto amhlope, Zimbabwe.
Ndine vabereki vanondida inini, ndazvona nezvito zvavo. Ndine vabereki vanondida inini, ndakazvona nezvito zvavo. Ndine vabereki vanondida inini, ndakazvona nezvito zvavo. Ndine midzimu yakanaka inini, ndaipiwa naMwari wangu. Ndine midzimu yakanaka inini, ndaipiwa naMwari wangu. Ndine shamwari dzakanaka inini, ndinozviona nezvito zvavo. 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 Ndine midzimu yakanaka inini, ndinozviona nezvikomborero.
Nako kambo handina munyama kubva kuna Thomas Tafirenyika mapfumo mumanzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano revarimi vechichena reCommercial Farmers Union rinokurudzira nhaurirano pakati pehurumende nevarimi vashoma vasara vachiri munyika mukutsvaga nzira dzekusimudzira nyaya dzekurima. Masangano akazvimirira anoti acharamba achirwisa kuti vadaro veparamende vasaita chikiribidi panyaya yekupasisa bhiri rezvesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Sunday, April 13th, 2014. You are listening to Studio 7, live from the Voice of America in Washington.